AJ.
Ndera chipambi chopa moyo wangu. Ndera chisaka choku trust. Papo ndo pandaka rasika. Ndo pandaka farisa. Ndaka domoka pa mamusi. Ndaka tipa vunza boys repa duzi. Boy, sungende sapina ni moyo. Wavu ndo pandaka rasika. Usi ndo nacheza ndika kutarisa. Rimaranga rikure. Everything was clear, I know Zia was just Varis. Mudishi was in the Garis. Why didn't this year forge and Nagasi? Why didn't this year door and Nagasi? And Rambi's a foot, Lingani Mafi. I always follow rules. Now you see a guy eat a history. Mafi's days, Wangori sweet. Now I go phone here, I can do the shit. So I'm definitely going this was this. Ndara chipambi chopa moyo wangu. Ndara chisaka choku trust. Papo ndopandaka rasika. Ndopandaka farisa. Ndaka domoka pa mamusi. Ndaka tipa vunza boys repa duzi. Boy, sungende sapina ni moyo. Wavu ndopandaka rasika. I blame myself, ndindakaita naro. Ndindakaita naro pane zvinhu zvisingadi naro. Ndakamhanyisa nguva, panakurumidza kunyura, kuzvitengera coffin, kuzvicherera ndega nguva.